Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gunyana 25, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vachange vachitaura nhuna dzevana veZimbabwe, kunyanya-nyanya nyaya yekuti zvirango zveupfumi zvakatongerwa nyika yedu yeZimbabwe zvibviswe kuti Zimbabwe igowana kuzvimiririra, kuzvishandira nekuti ibudirire ichikwanisawo kutyidzana nedzimwe nyika.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kutaura manera anhasi pamusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York vachikurudzira kubviswa kwezvirango. Vagari vekuLupane vanoti hurumende inofanirwa kukumbira ruregerero pane zvakaitika munguva yegukura hundi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yoita mhemberero nemugovera dzekusvitsa makore makumi maviri bato iri raumbwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura manheru anhasi pamusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kuitirwa kuNew York muAmerica. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 uyo ari kumusangano uyu anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vari kutarisirwa kukumbira nyika dzavanoti dzakatemera Zimbabwe zvirango zveupfumi, idzo dzinosanganisira America neBritain, kuti dzibvise zvirango izvi vachiti zviri kukanganisa upfumi hwenyika yavo. Asi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica zvinoti hazvioni zvirango izvi zvichibviswa nekuti vaMnangagwa havazi kufamba negwara rinoremekedza kodzero dzevanhu. Mumwe wevane pfungwa dzakadai ndivankosi Ndebele, avo vanoti vaMnangagwa vatadza zvachose kugadzirisa nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika.
Handione zvichibviswa, asi tinodawo kuti zvibviswe nekuti vangozvishandisawo as blame essentially for kutadza kwavari kuita kutonga nyika.
Asi chimwewo chizvarwa cheZimbabwe vaEsau Mavindidze vanoti nyaya yezvirango hainei neutongi hwejekerere nokuti pane nyika dzakawanda dziri kutyora kodzero dzevanhu asi dzichityidzana zvakanaka neAmerica nedzimwe nyika dzakatemera vakuru vakuru veZANUPF zvirango.
Even kana kuZimbabwe tina maproblems ati nawo, asi ukatarisa nyika dzese dziri pasi rino uchikombera nezviri kuitika kuZimbabwe, unoona kuti nyaya iyi yamasanctions haina kutarisirana nedemokrasi sezvo zviri izvozviri kutaurwa navavo vanotirovera masanctions. Ukatarisazve kunyika dzimwe dziri kuAfrica dzakawanda, even nyika yakaita seRwanda inova yava economy, yatingati pachirungu economic model kuAfrica, asi ukatarisa matongero avo nema vonere avanoita yatingati opposition azvisiri izvo zvaungati vari democratic asi vanhu vanodyizana zvakanaka nenyika ino United States.
VaFrank Guni vebato rezanu PF muAmerica vanotiwo vamunangagwa vanofanirwa kubata nyaya yezvirango iyi.
Vachange vachitaura nhuna dzevana veZimbabwe kunyanya-nyanya nyaya yekuti zvirango zveupfumi zvakatongerwa nyika yedu yeZimbabwe zvibviswe kuti Zimbabwe igowana kuzvimiririra, kuzvishandira nekuti ibudirire ichikwanisawo kudyidzana nedzimwe nyika, ichikwanisa kukweretawo dzimari kumainternational institutions like the Bretton Woods institutions.
Vamunangagwa vari kutaura kuUnited Nations panguva iyo hurumende yavo iri kushorwa nemabatiro airi kuita nyaya yevakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei, avo vakabvumidzwa nematare ezimhosva kuti vanorapwa kuSouth Africa zvichitevera kutochwa kwavanoti vakaitwa pavakapambwa svondo rapera. Asi mapurisa akazvidza mutongo wematare nezuro achirambidza Dr. Magombei kubuda muAvenues Clinic. Nyanzvi dzinorwira kodzero dzevanhu dzinoti hurumende yavamunangagwa inofanirwa kuona kuti vanhu vari kupamba vanhu muZimbabwe vasungwa vachimiswa pamberi pematare ezimhosva. Zvinonzi pane vanhu vanodarika makumi mashanu vapambwa kubva muna ndira gore rino, asi hapana kana munhu mumwe chete hake ati asungwa. Asi vasati vasimuka kuenda kumusangano weUnited Nations General Assembly, vamunangagwa vakati kunyange hazvo hurumende iri kufara nekuti Dr. Magombei vakawanikwa, vanoshushikana nenyaya yekupambwa kwevanhu kwakanangana nekusvibisa hurumende yavo. Gore rino nderechipiri vamunangagwa vachipinda musangano weUnited Nations semutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri kumuzinda weUnited Nations muNew York, ndini mutungamiri Nkomo.
Vagari vekurupane vanoti hurumende inofanirwa kukumbira ruregerero pane zvakaitika munguva yegukura hundi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Maonero aya abuda pamusangano waitwa neStudio 7 yakabatana nesangano reMedia Center nhasi paLupane Center kumateveland North. Mumwe mugari wemunharaunda iyi vaIan Swanda vaudza Studio 7 kuti vakaona bamunini vavo vachiurayiwa panguva yegukura hundi, vakati zvakakosha kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabude pachena vachikumbira ruregerero pamusoro pegukura hundi.
Ndoona kuti president wedu wenyika yetu ndiye anongofanira kuti abude pachena ati zvakaitika pana vangu ndozivhuma ndokumbira ruregerero.
Vacelani Ncube vanove nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vatsinhirawo izvi vachiti zvakakosha kuti vanhu vakabatwa negukura hundi vabude pachena vachitaura nezvenyaya iyi, vachiti kunyarara nezvayo kunogona kuzodyara ruvengo pakati pemarudzi munguva inotevera.
We need people to talk about the nyaya ground iyoyo, because if kangavanga fabisiya kasati kwataura nenyaya ground iyi, it will going to affect us. Kana bana zvinoku kumagona kutaura generation yetu sina kugona kutaura nyaya ground, it will affect us to the next coming generation.
Panguva yegukura hundi vamunanga gwandiwo vaive gurukota rinoona nezvevasori. Vaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaRobert Mugabe vakasvika pakufa vasati vakumbira ruregerero panyaya iyi. Vakangoti chete yaive nguva yekupenga. Vamwe vataura pamusangano uyu vati vanotambira matanho atorwa nehurumende kusvika pari zvino pakuedza kugadzirisa nyaya yegukura hundi, asi pane zvimwe zvakawanda zvinofanirwa kuitwa. wa Edwin Mpofu, wanoe nengo yebato rezanu PF, uye wari omrongi we Mabasa, Welupane District, watu National Peace and Reconciliation Commission, wanofanru wakupinda mmaruwa, akabatu kwa negukura hundi, wachinzu wakuvanu, kutichicha wanoda kutichitwa pa kugadzirisanya ya ii. Wa Martin Michikira Hondo, wauza Studio 7 kutishaka kosha, kutumtungamiru wenyika wakumbire regerero, vachiti kuita izi. Kuno batira kupoza maro ndaivano wakabatwa negukura hundi.
Ndinofunga kuti hurumende haisi kubuda pachena. Iri kutsvaga kumusana, mkuruwe hurumende chaiye chaiye. Ngauye pachake ataure na wakuruwe kuno. Achi wataurira apa, paka tazika. Zero za zisika faniri tusiitike. Kasisi tauru takashaisha aiwa kuti yanga iri nguva yekupenga
mumwezve mugari amaingoni dzasha ruzirishe vati sekuziva kwavo mutsika dzechivanhu zvinonzi mushonga wengozi kuiripa vachitiwo zvakakosha kuti hurumende ipe rubatsiro kuvanhu vakabatwa negukura hundi
ndinoona sekuti kana pakava nekutaurirana pakava nekuripirwana kunenge kuripo pakati pevanhu vanenge vakaurayirwa hama dzavo ndoona sekuti ndokuti zviite zvakanaka mukati menyika ino yeZimbabwe
vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri vakaurayiwa panguva yegukura hundi uye nzvimbo dzakapoteredza Lupane ndedzimwe dzakanyanya kubatwa nenyaya iyi musangano wanhasi ndemumwe wemisangano iri kuitwa neStudio 7 munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika senzira yekunzwa zvinhu zvinobata veruzhinji mukurarama kwavo mangwana Studio 7 inenge ichitaura nevagari vemuguta reBulawayo kuHoliday Inn Kukura hundi yakaitika pamakore ya 1983 na 1987 apo vanhu vakawanda vakafa mumatunhu eMatabeleland neMidland. Ndakamirira Studio 7 kuLupane ndini Taura Ishava.
Mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti sangano ravo riri mubishi rekudzidzisa vagari vemuguta reHarare kuti kodzero yavo kuti vavane mvura yakachena mazuva ose kubva kukanzuru. Vashumba vanoti dzidziso iyi iri kubatsira kuti vagari vakwanise kuratidza kusafara kwavo nekushaikwa kwemvura kwemazuva muguta iri. Vanoti pari zvino vagari vemunzvimbo dzakawanda muguta reHarare vanga vachizivisa sangano ravo kuti mvura yave kuwanikwa asi kune dzimwe nzvimbo dzisina mvura zvachose. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 aita hurukuro navashumba kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Mumazuva mairi adarika City of Harare yakati yadzima kuwanikwa kwemvura kuMorton Jeffrey Waterworks zvireva kuti vagare vakanga vasingachawani mvura. Asi mushure nekutsutsumwa kwevagari kupindira kwehurumende kanzuru yakazotaura kuti yakukwanisa kuinombopa vanhu mvura kwemazuva manomwe anotevera. Ukuwo hurumende ichiti yaisa komiti inoona nezvekubatsirana neguta reHarare kuwanikwa kwemvura. Saka tanga tichitaura nevagari munzvimbo zhinji. Vagari vazhinji vanga vachitizivisa kuti kubvira nezuro mumazuva rovira mumanheru nemambakwedza mangwanani anhasi vanhu vanga vakutanga kuwana mvura dzimba dzavo. Asi sekuona kwatanyanya kuita mukati menzvimbo zhinji vagari havana mvura.
Ndedzipi nzvimbo dziri kunyanya kutarisana nedambudziko iri rekushayikwa kwemvura yakachena nguva nenguva?
City of Harare yagara iri kutadza kuwanisa vagari mvura. Chitarisa uwandu hwevanhu vari kuwaniswa mvura vanga vachibudisa kuti vagari vanosvika makumi mana nezvishanu ndo vari kuwana mvura. Vamwe vazhinji makumi mashanu neshanu havasi kuwana mvura. 55% isiri kuwana mvura. Iri kuzodzimara yomwa mvura muzvibhorani zviri munzvimbo zvakawakwa nemasangano anobatsira vazhinji. Ukuwo vamwe vari kunzvimbo dzakaita sana Mabvuku vanatafara vanga vari kuzonochera muzvifuku mubani kuti wawane mvura. Kunzvimbo dzakaita sana Masasa Pachi havatorina mvura kwenguva yakarebesa. Tikatarisa kunzvimbo dzakaita sekuchitungwiza vagari vazhinji havana mvura. Ukuwo vanoiwana kubva kuguta reHarare. Vamwe vanowana zuva rimwe chete kana kairi pasondo pamwe wanogona kutoita sondo rese wasina kuwana kana donwe remvura tikaenda kunzvimbo dzinonyanyotapukira zvirwere zvakaita sana cholera kana typhoid nemudumbu budiriro Glenview kuwadzana nemufakosi neglenora vagari veikoko vazhinji wanga vari kunetseka zvakanyanyisa nechikonzero chekuti mvura yacho painosvika iri kubuda ine tsvina zvekuti havatogoni kuishandisa.
Avanga vari mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vasaid Bouteflika, vanove munun'una vevaimbo yemutungamiri weAlgeria vaAbdelaziz Bouteflika, vari pakati pevarume vana vapiwa mitongo yekugara mujeri kwemakore angangosvika 15 nekuda kweuori. Gurukota rezvekunze kweAmerica vaMike Pompeo vazivisa nhasi kuti America ichazivisa nezvezvirango zvitsva zviri kutemerwa makambani ekuChina akatakura mafuta kubva kuIran achiziva kuti izvi zvaipesana nezvitarafu zveAmerica. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura nhasi kugungano reUnited Nations General Assembly riri kuitirwa kuNew York muno muAmerica. VaMnangagwa vari kutarisirwa kuzivisa musangano uyu nezvebudiriro yaitwa nehurumende yavo kubva vapinda mumasimba muna 2017 kusvika nhasi uye kukurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe. Asi imwe nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vanoti hazvibatsire kuti vaMnangagwa vataure nezvebudiriro kana kukurudzira kuti zvirango zvibviswe hurumende yavo ichiramba ichityora kodzero dzevanhu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tabata vaMavhinga kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Chinokosha chingadei chichisimbiswa navaMnangagwa panyaya yezvirango inyaya yekugadzirisa kodzero dzevanhu nechiono chekuremekedzwa kwebumbiro remutemo mukati meZimbabwe. Izvozvi nhasi uno kuZimbabwe kune chibatabishi panyaya yachiremba vaPeter Magombei vakabvutwa kubva kumba kwavo musi wa14. Iko zvino vari kudziviswa nemapurisa kuti vaende kunorapwa zvechimbi chimbi kuSouth Africa. Zvese izvi pasi rese rinenge richiona zvichiitika uri mucherechedzo wekusaremekedzwa kwemutemo nekuti mapurisa haana kuremekedza zvakabva kumatare edzimhosva. Chepiri, wekutyorwa kwekodzero dzevanhu nekuti nyaya yekupambwa kwevanhu yanyanya yatekeshera muZimbabwe.
Kune vamwe vaMavhinga vanoti dambudziko rine vamwe vana veZimbabwe nderekuti vanotarisa divi rimwe chete, havatarisiwo zvimwe zvakanaka zviri kuitwa nehurumende. Munotiwo?
Tingati isu zvakanaka zvinoitwa nehurumende hapana asingati zvakanaka, asika ndezvipi zvinobatika. Kana vaMnangagwa vachiinda pamberi penyika dzepasi rose vachiti tave pane chimwe chikamu tasanduka, vanofanira kuti vanongedzere kuti honai zvatakaita izvi. Isu sevanhu vanoongorora nyaya dzekodzero dzevanhu tinoziva kuti kubva gore rino richitanga anga ari matambudziko nematambudziko, mauto achipindira mune zvemapurisa, mabasa emapurisa, kukapfurwa vanhu, kukapa vanhu vanodarika 11 kutanga kwegore rino. Vanhu vataridzira vaona kuti zvinhu zvaoma. Uyezve mukore uno watiri wemasaisai nematandemutande ariko, vanhu vanotoziva kuti chokwadi chiri papi, havagoni kuti vabatwe kumeso nemashoko nekuti vari kuziva zviri kuitika kumusha kwadziwa.
Tinoona kuti vaMnangagwa ndivo vega vane nyaya ine chekuita nekubviswa kwezvirango. Tanzwawo mutungamiri weIran achitaurawo kuUnited Nations ikoko, achitiwo vakaisa zvirango ngavatanga vabvisa zvirango kuitira kuti paitwe nhaurirano. Zimbabwe inokwanisawo here kuita izvozvo zvekuti tangai mabvisa zvirango titaurirane?
Vangataura havo mashoko iwayo, asi chinozoonekwa ndechekuti sehurumende vane simba racho here, vane chipi chavakabatawo chinoita kuti vave nechiremerera. Isu senyika yeZimbabwe tinoziva kuti iko zvino chimwe chinenge chichiitwa nemutungamiri wenyika kupema, kukumbira. Iko zvino tinoziva kuti vanhu vakawandisa mukati menyika havana chekudya, vari kuda rubatsiro. Saka inyika yevanhu vari kupema, ine masimba mashoma shoma, saka haigoni kufamba ichizvirova diti ichiti ingaita chakati kana kuti chakati. Inofanira kuti ito zvinini pisa.
Vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica, Vadiwa Mavhinga, vari parunare kuCambridge kuBritain neStudio 7. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa iri kuita musangano wayo nemusi wemugovera munhandare yeRufaro muHarare, ichipemberera kusvitsa kwayo makore makumi maviri kubva zvayaumbwa muna Gunyana 1999. Bato iri rakamisa mhemberero dzaro svondo rapera richiti zvakanga zvisingaiti kuti rionekwe riri mumafaro panguva iyo nyika yaichema kushaya kwevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya vaudza Reichoto weStudio 7 kuti urongwa hwavo huri mugwara uye vari kutarisira nhengo dzavo dzakawanda pamwe nemadzisawira kunge vari muRufaro Stadium nemusi wemugovera.
Tinotenda uronga hwokugadzirira nyaya yekupemberera makore 20 years hwava pamhende pamusoro, tichange tichiitira kunonzi kuRufaro Stadium musi womugovera, musi wa28 September, muri mudunhu reHarare.
Tiri kuona kuti mambenge muchirambidzwa kuita misangano nemapurisa vachibaya. Rwendo runo mapurisa ari kuti kudii?
Hongu, takatopiwa minduro svondo rapera kuti tienderere mberi. Saka mapurisa vakabvuma kuti tinge tichienderera mberi negungano redu ririko musi womugovera, musi wa28 September, Rufaro Stadium mudunhu reHarare.
Muri kutarisira kuti kuchange kuchiuya vanhu vakawanda zvakadii uyezve vakaita sei?
Kutange kune mavhuna marara, vanhu vatange vakazara chose, nokuti ichiitiko igungano guru riri kuungana vana vese veZimbabwe, vanova vakawanda vatsigiri veMDC. Saka richange rigungano rakakura chaizvo zvokuti munhu wese, nzira dzese dzichange dzakananga kuHarare kuRufaro Stadium musi womugovera unova musi wa28 September. Saka tiri kutarisira gungano rakakura chaizvo. Ndingaenderera mberi ndichiti inini tichange tichipemberera ushingi runova dingindira, kati yatinoti simu dingindira redu. Tichange tichipemberera ushingi, kukura kwomusangano wedu, pamwe chete nekukunda kwatagara tichingoita musarudzo dzose kubva mugore ra2000.
Pane vanyarikani here vamuri kutarisira kunge vari pamusangano wenyuyu vachibaya?
Tine hama dzakati wandei dzatakakoka vemaopposition party kubva kurana Zambia, kune dzimwe nyika vachange varipo ipapo kuzotikuta kupemberera nesu, nokuti musangano wedu tine ukama hwakanaka chose nemapato akati wandei anova ari murijeni vari kunze kwenyika, kunana Zambia, kunana Malawi, Tanzania, vese vatanga varipo kuzoupemberera nesu.
Ko matunhu ari kunze kweZimbabwe anova matunhu enyu MDC ari kutarisirwawo here kunge ari pamusangano uyu nemugovera?
Musangano wedu tine maprovinzi anokwana kuita matatu anoti South Africa, UK pamwe chete neAmerica. Tozova nemadistrict kunana Botswana, Zambia, Namibia, vese vachange varipo.
Mataura imi nepamusoro pedingindira ramuri kushandisa gore rino, zvii zvapa kuti munge muchitsvaga dingindira rakadaro?
Dingindira iri mwana mai angu rinongotsanangura. Unoona kuti tikanangana zvikuru sei nenyaya yeushingi, nyaya yekurwisana nechihurumende chinenge chimbunyikidza kodzero dzevanhu, vanhu vachirobwa, vachisungwa. Munoziva kuti patiri pana vakatanga nemusangano wedu, president wedu wokutanga vatangira hatisina, vana vaDibson Sibanda hatisina, vana vaLeni Mojumba hatisina. Tine hama dzakawanda dzakatsakatika dzakaparara parwendo rwedu rwekuda kusunungura vanhu veZimbabwe. Kuramba tichingoshingirira kuenda mberi kusunungura vanhu veZimbabwe ndihwo ushingi hwatiri kutaura nezvahwo. Kukura hongu 20 years is not a joke. Zvadova 2 decades handimuona manje. Saka ndo zvapa kuti tinge tichibuda netimu iyi kana kuti nedingindira iyi.
Vanga vari murongi wemusangano mubato reMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunare naRay Choto weStudio 7. Dare redzimhosva rinonzi raramba kutambira chikumbiro changa chasviswa kudare iri nemapurisa mushure mekunge mapurisa audzwa nedare repamusoro kuti asiye Dr. Peter Magombei vachibuda munyika vachienda kunorapwa kuSouth Africa. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi ari kutevera nyaya iyi. Thomas, ungatiudza kuti nyaya iyi yakamira sei?
Pari zvino Magweta ava kutarisirwa kubuda mudare, asi mashoko atatambira kubva kumagweta ari mukati ari kuti iwo mutongi wedare kana kuti judge president vaGeorge Chiweshe varasa chikumbiro changa chaiswa nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga chekuti mutongo wakanga watorwa navaHappiness Show nezuro utsendekwe parutivi vachito wakakanganiswa. Izvi zvazvinoreva ndezvekuti vamagombei vave kubvumidzwa kuti vange vachibuda kuenda kunorapwa kuSouth Africa sechido chavo. Nekufamba kwanga kuchiita zuva gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaburitsawo mamwe mashoko zvakare ekuti vamagombei havasi muusungwa asi vamunhu ari kuchengetedzwa sezvo ari munhu akabvopambwa vachitya kuti vachityira kuupenyu hwavo vachiti vanogona kupambwa zvakare. Vanga vachitiwo mapurisa angaisa chikumbiro chikudare chiri chikonzero chekuti vaone kuti vamagombei vakachengetedzeka uye zvakare mapurisa achiri kuda vamagombei kuti vavabatsire mukufreseta kwavari kuita munyaya yekupambwa kwavo.
Hapana here mukana wekuti mapurisa anogonawo kuenda kudare repamusoro-soro achipikisa zvaturwa naJaji Chiweshe?
Mukana uyu uripo pasi pemurau yemunyika asi pari zvinhu izvi hazvisati zvaitika. Kutaura kwandiri kuita kudai Magweta ari kubuda mumwe mumwe kuti azotitsanangurira kuti zvii chaizvo zvatora nzvimbo mudare, asi izvozvo zvamave bvunza zvinokwanisika kuitika pamurau kana mutongo uyu uchinge wadhindwa nemutongi autura.
Aiwa, tinotenda zvikuru chiri pasi. Tinotarisira kuti muchawana mukana wekuunganidza zviri kubuda kumatare. Mutori wedu enhau Thomas chiri pasi achitaura ari parunare muHarare.
Vateereri, musakanganwa kuti mangwana tinenge tiriko Bulawayo, uko tichange tichiitazve imwe hurukuro nevagari vemubulawayo nenyaya yekuti zvii zvingaitwa kumutsiridza maindastry ayo asiri kushanda pari zvino. Musangano wedu uyu uri kuitirwa paHoliday Inn kutanga nenguva dza6 manheru. Muchange muineni Blessing Zulu nevamwe vangu veMedia Center. Musakanganwe kuuya kuzoita hurukuro nesu paHoliday Inn muBulawayo.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kutaura kuUnited Nations General Assembly manera anhasi, uko vari kutarisirwa kuti vachakurudzira kubviswa kwezvirango. Vagari vekuLupane vanoti hurumende inofanirwa kukumbira ruregerero pane zvakaitika munguva yegukura hundi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yoita mhemberero nemugovera dzekusvitsa makore makumi maviri bato iri raumbwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Praxidus Jeremiah.
Soko isika tisenda baku VOA.